Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, Gumi Guru 31, 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe varairidzi vari kupakuramwa mabasa vanoti hurumende nebato reZANU-PF vari kuvasiridzira. Zimbabwe Human Rights Association inoti zuva rekodzero dzevanhu muAfrica riri kucherechedzwa kuchiredzi kumasvingo nemugovera. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vatakavafira zvou, vari kupomera hurumende nebato reZANU-PF mhosva yokusidzira vamwe varairidzi vari pakuramwa mabasa nenyaya yemari yemuhoro. Vazhowe vanoti kune zvimwe zvikoro kwakaberekera ingwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri patakambotaura navo pamusoro penhengo dzebato ravo dzinonzi dzinenge dzatyora mutemo, vakati dzinofanira kuendeswa kumapurisa. Asi gurukota rinoona nezvavashandi amai Sekai Nzenza vanoti havasati vanzwa nyaya dzakadai, asi vakasunwa vanodziongorora.
Apa haninga zive, asi zvanenge ngotaura ndezvekuti ndakanga ndine vamwe vamiririri vekuApex Council, ndanga ndine musangano wekuongorora yatinoti strategy yeministry yese. Ikoko ndakanga ndine vanhu vematrade unions neveApex Council. Iyi nyaya yekutyisidzirwa handina kumboinzwa, asi ndingade kuinzwa kuti tione kuti tingapagadzirise sei.
Gurukota rinoona nezvavashandi amai Sekai Nzenza vari parunhare muHarare. Tabatawo Dr. Zhou kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika.
Muzvikoro hamuna kumira zvakanaka, vakatenderana kuti vanga vachishanda kaviri chete pawiki, Monday neFriday. Hurumende noutsinye yatumirawo vanhu vanobva kupublic service commission, vanobvawo kumaDSI nemacouncelors ebato reZANU nevamwe mafunctionaries vezano, avakunyora marairidzi muzvikoro achihundidzira kuti vamunangagwa vakati vanoda kuti vanhu vakadaro vadzingwe basa kuchizopinza vamwe vakawanda vasina mabasa. Zvinhu zvatinoona zvokuti zvinhu zvisina kunaka, pane kuti hurumende ione dambudziko ravarairidzi igadzirise dambudziko ravarairidzi, yaakutobvundusira varairidzi kuti inoda kudzinga varairidzi mabasa. Hationi sezvinhu zvakanaka nokuti incapacitation yakatekeshera muzvikoro, maexaminations haasi kunyorwa zvakanaka, mamwe ari tohayiwawo vanhu vasirowo maticha kuti vazoexamina because marairidzi vanenge vatadza kuenda kuchikoro. Saka zvinhu haidi zvaifana kuti itaurirane nevakuru vanomirira vashandi veZimbabwe, iri kutonzengawo vashandi ava, ende iri kutofunga kuti kana ikazopa bhonasi zvinenge zvatovharana. Asi tinokusvitisa sei kubhonasi ichazopiwa panyambisirwa muna December? Saka zvinhu muzvikoro hazvina kunaka, endi kana hurumende isipindiri nokukurumidza tingango.
Hurumende yakatozivisa ka Dr. Zhou kuti haikwanise kuti ipe vashandi nemari dzavari kuda dzichiiswa pachikero nedhora. Iyi mari yakawandisa, hurumende haina mari pari zvino.
Dambudziko riripo ndeyekuti hurumende inomhanyira kunyuzipepa, yonotaura kunyuzipepa. Hazvisizvo zvinoitwa nevanhu vanofunga. Vanhu vanofunga vanotungamirira hurumende vanofanira kugara pasi nevanotungamirira vashandi voonesana kuti hazviiti nemhaka yei. Kune mamwe masajore hurumende ndeyekuti kana yaomerwa inotiza vakuru vanotungamirira vashandi, yofunga kuti kutiza ikokoko ndo kunozopa kuti zvinhu zvinake. Zvinhu hazvisi zvakanaka nokuti munoavoida engagement, ende iyo hurumende ichizivisa kudaro, ko mari yainozowana ichienda kumamachi inoiwanepi mari iyoyo? marino zongotaka kuwa ni kwa chete kana hiri kubadara wa shambi wa urumende asika na hiri zimo zina baza zina maturo tinora urumende disemu urumende nchikwanisa utiwane mario kutite zina baza sasa tinora zoti mapriorities ya urumende doa asina kunaka dae urumende yapo mapriorities haya wakanaka zinga wa zinera mangu wanaraka jeka kana urumende karambaye chita hizo zuza gonzo na kitizi zimistazi nila zakashata muzikoro ende urumende inoda wani inofuna uti gare na wani ita urirane iwane way forward inotuwa nanguruwa kwa rairizi kuti no tataza kuti kutuwa grey mare hapa asitineche kukupaye kana kutingata kukupaye lendu kukuti mozo waka kukuti ramangu anaunga uchizo wawane imba usinga zora nduri loja zinu zingawa no msoro pane kungo tiza ma negotiation.
Asika wa rairizi wakara mwa kuenda kuno nyore sabunzo azizo konzira uere matambuziko kuwana izi Dr. Jok.
Warairizi wano na ndosa ka izi zizi waka zipira kuta wakwa nisikura mwa basa za chose. Wano kwa nisa kuti waende musuwe Monday, musuwe Friday. Saka i commitment ya kato nyanyisa inoratizo na warairizi. Nakuti uchitambira tinoanza wano wachingonye kwa wachimu mushandi wa urumende wa kupesira ano tanda 1023 izo ndo zonzi ne mai ineti inenga ichinku i basic inenga ichinku za ma allowances neti net transport ne housing allowance kasikata kustari sa net warairi zilesa wa kutambira 700 to 809 saka mario ne transport ziriko nema accommodation cost nema school fees, nema medical cost haikwani. So dambu ziko harisi kuwa rairizi, dambu ziko rikuru mende. Kuti marii ino kwana sei, kuti muna ajge, akwani seo kuti wanawake wa ajge, nukuzoenda kubasa. Saka warairizi, vano udachose kuenda kubasa mazwa yese. Asi, chokuendesa, uecho kujika, kuti waende wagono zisa wanawe zikoro maesho kwazo nyemba kutuwa zarunga, ndo chisipo.
Mutungamiri warimwe sangano revara iriji Reprogressive Teachers Union wa takafira show wange wariparu nare kumashingo. Sangano rinorira kodzerodzevanhu reZimbabwe Human Rights Association ZimRights riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu muAfrica reAfrica Human Rights Day munhandare yechitsanga mudunhu rechiredzi kumasvingo nemugovera uno. Mukuru weZimRights vaOK Machisa vanoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa21 Gumiguru muAfrica yose asi ivo nekuda kwekuti vakange vakabatikana nezvimwe zvavaiita pazuva iri vakaona zvakakodzera kuti vaendese mberi mhemberero dzavo kumusi wa2 Mbudzi. Dinginzira regore rino rakanangana nekurwisa uhori uye kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pamwe chete kana kuti fighting corruption and promoting human rights together. Zuva rekodzero dzevanhu muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Commission on Human Rights on Human and People's Rights mugore ra1989 kuBenghazi kuLibya uye kubva zuva iri kusvika nhasi nyika dzose dzemuAfrica dzinorichirechedza. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vamachisa.
Wongu sangano redu riri kucherechedza kwete kekutanga asike chipiri takamboita mumtambo wakaita saiwo yekugokwe maviki maviri apfuura iko zvino takunoita kuchiredzi tichicherechedza kupendezwa kwekodzero dzevanhu muAfrica. Zuva iri rakatarwa African Commission on Human and People's Rights kuti ripembedzwe musi wa21 October wega wega muAfrica yose. Tinopembedzawo zuva iroro tichitora dingindira ravo ravakati muchirungu vanoti fighting corruption and advancing human rights together. Saka ndo dingindira ratiri kungoshanda naro patichaenda kuchiredzi musi weSaturday. Saka tachikurudzira mhuri yese iri muchiredzi kuti iungane nesu ichipembera pazuva irori pachitsanga hall Mutsovani musi wa2 November. Nyango zvedu tatinonokei asi tachiita kumwe kwakasiyana siyana. Changa iri shuviro redu yekuti tiite kumaprovinces ese asi tazviona zvakatikodzerei kuti titendere nemhuri yekumasvingo tiri kuchiredzi nokuti mamwe makore tatimboitawo kune dzimwe nzvimbo.
Tiri kuona kuti muri kuti zuva iri rinocherechedzwa musi wa21 Gumiguru asi imi muchange muchiungana musi wa 2 mbudzi chii chaita kuti muzoda kuungana mumashure mezuva iri?
Zvakanyanya kukonzera ndezvekuti musi wa 21 chaiwo chaiwo tanga tine hurongwa hwakati wandei nemamwe mapoka anorwira kodzero dzakawanda kugokwe kuMidlands. Saka takanga tichicherechedza zuva iroro, saka kuti tizowanikwa tichizoita udambu udambu kwakasiyana siyana, takaona tichitadza kuzowana vanhu vatinofungira kuti tinozowana. Uyezve munongoziva kuti Zim Rights ine vanhu vamwe chete havazokwanisi kuve vamachisa vari kugokwe, vozowanikwazve vari kuchiredzi nguva imwe chete. Saka takati ngatimbotangai tapedza chirongwa chekugokwe, tapedza chirongwa chekugokwe tobva tazonoita chekuchiredzi, nyangwe hawo mazuva akasiyana.
Zvii zvikuru zvamunotarisira kuita musi uyu?
Chekutanga ndechekuti tiri kuda kupembedza dingindira yatingati team yeAfrica Human Rights Day. Sezvandambotaura inoti fighting corruption and advancing human rights together. Chinoreva izvo ndezvekuti tiri kuda kurwisana neuori uyezve tichikurudzira kodzero dzevanhu tiri pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Saka zvikuru zvatenge tira kupembedza dingindira irori muzviratidzwa zvatinenge tinazvo seZim Rights, mabasa edu atinoita nemamwe mapartners edu atinoshanda nawo vakasiyana siyana vachange varipo, tinoda kuratidzira kuti vanhu vemuZimbabwe vazive kuti uhwori hunomborwisanwa nahwo sei, chii chinoita kuti vanhu vazoita uhwori, and kana munhu aita uhwori kazhinji kacho zvii zvinowanzoitika kana abatwa. Ende kuti munyika yedu ibudirire sekutaurwa kunongoitwa mazuva ose, even mukuru wenyika anogara achitaura kuti gadhurisanei neuori, ndosaka pakaitika chiumbwa chinonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission chinove ndicho chakapiwa simba rekubata avo vanenge vachiita uori. Saka zuva irori tinoda kuricherechedza tichitarisa dingindira, asizve dingindira rinozotaura kuti tinofanira kuendesa mberi kodzero dzevanhu tiri tese.
Ko, tichitarisawo nyaya dzekodzero dzevanhu muAfrica,
muAfrica tikatarisa zviri kuitika mune dzimwe nyika, ngatiti Zimbabwe panguva ino tiri kutambura zvikuru neraramo yedu, mari chaiyo chaiyo hatina, hatikwanisi kuti tishandise mari yatinayo kuti tiraramise mhuri yedu. Saka idzodzo ndo dzimwe kodzero dzatingati tikakombeya nedzimwe nyika towana Zimbabwe yakasaririra chaizvo, tozotarisa kuti chiiko chiri kukonzera kuti Zimbabwe tingoramba takasaririra saizvozvi. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatenge tichitaura musi iwoyo, chiti ko imo muAfrica medu umu tinowana dzimwe nyika dzichinyatsonakirwa chaizvo kuita mutakunanzva, chambozonyanya kuita kuti Zimbabwe yedu isusu isvika panevho iyoyi chii?
Avo vanga vari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti muzvina bhizimisi vaWicknell Chivayo vachamiswa mberi kwedare redzimhosva musi wa18 mbudzi. MuNewsday mekare Harare City Council inonzi iri kukumbira mvumo kubva kuhurumende kuti ibhadharise mamwe makambani mutero nemari yekunze. Daily News rinoti veruzhinji munyika pamwe chete nevamabhizimisi vari kufarira danho rakatorwa nebhanga guru rekuunza mari itsva. MuChronicle, mapurisa asunga vana veform 6 gumi nevashanu veGebuza Secondary School kuhwange mushure mekuvawana vaine mapepa ebvunzo eEconomics Paper 3 bvunzo isati yanyorwa. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Shamarere wese wekuStudio 7, ndinoitwa Mike 2, ndiri kuno kuchiredzi kuda kutaurawo panyaya yema anti-sanctions machi yatatanzi machi yemusi weFriday. Zviri kutishamisa ndezvekuti iko zvinoizvi tipa mari 1 inoenda kuheuti nekuchikafu sezvo kune nzara. Saka masanctions aya anozonzi ari kubata nyika pakuti kudii, ndo zvinotobuda pachena kuti shuwa shuwa masanctions aya haasi epovhu yeZimbabwe, masanctions evanhu vari targeted Kozi dai zvasiri zvezvoka vanga vakangabatsira nyika nemari yekuti tengai mishonga nekuti mutengere vanhu chikafu vane nzara naita henyu basa.
Mamuka seko ashamarari vestudio 7. Tinotenda nokuti panhau dzechokwadi zvokwadi. Redway muZimbabwe tatambura. Ndinoshaya kuti nini mangudya unopenga here kana kuti unotipa mari one day like this namaomera zvakaita. Bondi rake harishandi, cherere kugesha harishandi, chero benga harishandi. Zvese hazvi kushanda. Mundopo unoya nemitsoto yakashitwa here ndoindrojusa mari itsva. Ko chinowanetsa chipa? Naivo vanovatsigira ndoshaya kuti kuchinani. Munangagwa haana kuvhotegwa. Wakaudzwa kare. Kubva pamakambeni naachanusa zvikanzii. Tamba tamba chidembo muswe ndakabata. Zvino vari kungotamba tamba muswe wakabatwa. Vanhu ngavati mvure dzidzi vatiregerera ava. Hativadi. Zvanhu haidikwi muZimbabwe redwe. Ndatenda hangu. Ndini Kola Kilemuti.
Halo makadi vanajonga kandimire vanhu SS vanhu vateveri wayo nevateveri SS Studio 7. Vanhu vari kuuraya nyika ndimunangagwa nehurumende yayo. Yari konzeresa kuti nyika ishate iyeye. Tiri kudiaspora tinokwanisa kubatsira kana iye agadzirisa nyika yake. Ndini Lucia Mareza ndiri kupolo kwani kusouth Africa.
Vana mukoma wande pastudio 7 apo makadiko mese vashamarari vestudio 7 ndine Edward David Tumbu ndiri papurukwana ndotaura pamusoro peZimbabwe. Nyika iyi yatsakatika iyi. Madhara aya atiuraya namudangarwa vatiuraya. Vaona madhokita izvizvi vasati vadzokera kumabasa yadza kutokwana 2 months pasina mari yavari kupiwa vatiuraya madhara. Ngavatoramba vakatsika madziro madhokita nekuti hapana munhu anoshanda asikahori. Mari inokwanirana nesitueshen inenge iripo pamazuva acho. Dei Mwari apindira vakomana. Upenyu hwavanhu huri kuparara muZimbabwe. Dharo ngaabude tongombeyawo ngaabude tongombeyawo. Kushandisa mamiriyoni achienda kunze kwenyika but chinoitika hapana. Hapana kana hwana chaanoya nacho chinoshanda. Chingotambisa mari yenyika inofanirwa kutenga mabhandeji kuzvipatara mishonga hamuna. Ngaabude mudharo wekupinde mupano wechidiki chamisa akavhoterwa nevanhu. Atenda angu.
Makadi pastudio 7 nindoitwa Aske pasichini mudhakwa ndiri kuno Joburg. Da kutaura panyaya yemasanction. Nyika yedu yanombourayiwa nemasanction. Nyika yedu yaurayiwa nepolitics. Vakuru vaviri avo ngavawiriranavo. Vanhu vakone kurarama vaite zvakaita Mugeni naRobert. Kwete kurega vanhu vachinda nenyika kumawere kudai vatiuraya, vatiurayira vabereki shemu, vatiurayira hama dzedu kumusha uku.
Ndoti makadiko vatariri sevestudio 7 ngandakateerera paitaurwa nenhau yekuti zvoni homwe madiaspora homwe kuti vaise mari. Pfungwa yakanaka chaizvo asi tinoona sekuti pfungwa iyi inoshanda kana hurumende ichinge yachinja ichi kozi tingabvisa zvedu mari dzacho idzodzodzo hatirambi but kana hurumende iripo iyi zvakangofanana nekuisa mari pagombore inongotorwa imhone kuti tiriuchitika because tikatarisa vakuru vese ava vakaondonga nyika. Nyika yanga iri very rich but vairova kusvika pazero. Saka ndione sekuti tumari twedu twatinokanda tozoshanda.
Nguva yafaro zvakanga zviriko. Uyu munhu anonzi Munangagwa uyu yanga ari mumwe zvake areurura nguva iripo nekuti kunguva yafarao airwisana nenyoka dzake achituma matatya asi akamedzwa netsvimbo yaMozisi. Saka ndiri kuti chisingapere chinoshura izvi dei angarumwa areurura zvake. Ndatenda.
Magadi vateereri vestudio nevamwe vese vakateerera. Ndinoti dai vemakereke vambosiyana nezvematongerwo enyika izvi nokuti havasi vese futi vemakereke vari kupinda masi kungoti kune rimwe boka remakereke ringe da kuzongodza ndevemakereke vese vari kudaro. ZANU-PF itsika yayo yekuti yakaona kuti zvinhu zvinenge zvaakurerekera kudivi rinenge risiri kufambirana navo. Vanotsvaga nziya chero chichi chinongo zvinokwanisa kuti varambe vari mupawa zvinokwanisa kuti varambe vachitsvaga imwe wei yekudzoka zvekare mupawa vakaona kuti vari kukwevhwa nesituation. Saka zvekuti 7 years anenge achitoka pa7 years pacho ndiani? Aiwa, dai zvambomera zveku 7 years izvi. 5 years zvinotaura dumbure mutemo kana dzakwana munanga kungangangangabve kuye vamwe kakwaitwe maelections kuye vamwe datenda.
Aya mashoko yavateereri vestudio 7 vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asi tachipita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumutambo webaseball watambwa iko zvino uchangopera iko zvino kutambwa kuHouston kuTexas pakati peWashington Nationals neHouston Astros. Chikwata cheWashington Nationals chakunda nezvibodza 6-2 kusimudza mukombe weWorld Series. Washington yakapedzisira kusimudza mukombe uyu mugore ra1928. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti Nigeria ndiyo ine vanhu vanofane chirwere chegomarara kupfuura nyika dzose muAfrica. Rinoti zvinokonzera izvi kusaziva zvakakwana pamusoro pechirwere ichi, kunonoka kubatwa kwechirwere ichi uye kudhura kwekurapa chirwere ichi. Vashandi vatatu veInternational Organization for Migration vaurawa muSouth Sudan apo mauto ehurumende ange achivhisana nevarwi veNational Salvation Front. Izvi zvakonzera kumbomiswa kwekuongorora nokubatsira vanorwara nechirwere cheEbola munzvimbo zhinji dziri padyo nemuganhu weDR Congo.
Muchikamu chino chiri kutarisa zviri kuitika muAmerica. Masvondo maviri apfuura vaJoe Biden avo vari kukwikwidza kupiwa mukana wekukwikwidza navaDonald Trump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya vakaudza muridzi weFacebook vaMark Zuckerberg pamusoro pavo akaiswa paFacebook nerimwe sangano rinotsigira vaDonald Trump. VaZuckerberg vakaramba kuita izvi vachiti kambani yavo haitoreri vanhu kodzero yavo yekutaura zvavanoda. Nyaya iyi ichiri kunetsa muAmerica pari zvino. Mubvunzo uri wekuti kana munhu akanyora zvamanyepo paFacebook, uyo anenge areverwa nhema anoita sei? Nasi mukuru weTwitter vaJack Dorsey vataura kuti Twitter haichabvumidzi kana kutambira zvematongerwo enyika paTwitter. Profesa Mukasa, chii chiri kuitika apa?
Dambudzo guru riri papa nderekuti network inonzi internet inomanejwa sei, ndo dambudzo guru. WaZuckerberg wane Facebook ine more than 1 billion vanhu vanoitera, vanoishandisa. Awa vamwe ava weTwitter vanongwane ndofunga about 100 million vanhu. Nyaya iri papa ndeyekuti maTwitter kana kuti Facebook zvoshandiswa here kutumira mashoko emanyepo? Idambudziko guru chaizvo because hapana munhu ane dhira yekuti zvinhu zvepaintanet zimanage wesei, zikontrol wesei. Asiza itwa ne Twitter, zirikunzi zinu zakanaka chaizo kuti kusango iskwa zinu zemanyepo. Manje mubvunzo wako ya ndiro kuti zino unoziya sei kuti zinde zemanyepo izvo hazvisi zemanyepo. Saka wekwaTwitter wabva wangoti zvese zvepolitical advertising takumboziisa parutivi. Manje pane dambudziko ipapo kana iri political advertising munyika dzese unoziya sei kuti advertising iri political haisiri political. Inini kana ndida unokampena kutoloto ndikaisa paTwitter kuti wanhu wese wekutoloto ndikuzokupai matsaga echibahwe muya mozoko ipolitical advertising here ikauti haisiri.
Pane chamunoona here chingagona kuitwa kuti tichengetedze hunhu hwevanhu vanonyeperwa nevamwe vachiisa zvinhu zvisiri zvechokwadi paintaneti, paTwitter, paFacebook?
Zvaitwa neweTwitter zvakanaka chaizvo. Chinonetsa ndechekuti kune mamwe masocial media asikuzviita. Saka Twitter ikabhana ikatapa atichabvumidze mapolitical advertising, wanongoenda kuFacebook, wanongoenda kuyepa. Wakaona kuti zvinhu izvi ndezvekunyepa wobva wataurira wakuru wekuTwitter kana kuti Facebook kuti zvinhu zvaiswa apa ndezvekunyepa, zvibvisei.
Vana venyu,
pane zvamakamboona here zvamakatinini izvi ndezvekunyepa? Saka ndinovafundisa kuti inonzi media literacy, kudzidzisa vanhu kuti uone kuti ichi chini chandina chokwadi nacho. Kana usina chokwadi nechimwe chinhu kauti ukataurwa kunzi chii ndechi, hachise chokwadi. Chitarisa mamwe masocial media post kauti manewspaper kauti mamwe masources einformation uone kuti ndezvechokwadi here zvataurwa apa.
Tinotesa vejournalism paIndiana University kuPennsylvania vari parunhare vachitaura neStudio 7. Selma Mtukudzi hangasa sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vamwe varairidzi vari paro pakuramwa mabasa vanoti hurumende nebato rezanupf zviri kuvashishidzira. Zimbabwe Human Rights Association inoti zuva rekodzero dzevanhu muAfrica riri kucherechedzwa kuchiredzi kumasvingo nemugovera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington. Chikusiyai zvakanaka.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungameli Nkomo.